Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera kukadzi 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGood South mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato ravo rekuvabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki vachimirira vechidiki zvakare mupolitibro. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muZANU PF munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. Nhasi tichanzwa kunyanzvi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemvura nechikafu munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGood South muparamende uye vari mukokeri weZANU PF mudare iri vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato yavo iyo yakambovabisa kuva mumiriri wevechidiki mupolitibro. Vato garepi vakamiswa basa iri nemusi wechipiri pamwe nevamwe vechidiki vaviri vanoti vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Tabata vato garepi kuti tinzwe pavamire.
Ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita decision yawo, fortunately on this one again ini ndaiva part of the politburo yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana namadecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vatereri venyu vazive kuti ndive mupolitburo ndiri member yecentral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru vepolitburo vavanozoti vanyori vecentral committee vanonzi politburo ivavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka kwa makore wawa ndasarudzwa kuita memba yepolitburo.
Imi makanga muri mumusangano wepolitburo wakabuda nechisungo chekuti mubvumiswa basa, asi imi pachenyu senhengo yeZANU PF semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitburo?
Handizi kuti ndakambomiswa basa here because a member of the central committee kuhauchisiri politburo member zvire kuti wasaspindwa. Ipozisheni yaunoshanda nokuda kwapurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitburo today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vavenyu. Kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchambomira, haungatinini nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party. Ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the politburo.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi nai vato garepi?
Hapana chapano zvinochinja nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndiri mono kuti ZANU-PF inoda kuti ndiye MP. Ndiri chief whip weZANU-PF. Ndinoita chief whip chete kana ZANU-PF ichida kuti ndiye chief whip.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGood South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichirega kuva munyori wevechidiki kuti ndakaraona urengo pazviri. Ndakangoona iri purosesi yomusangano yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita. Saka handina kumboona paine pfungwa inoratidza zvekuti pane zvimwe zviri kumberi zvandisingaoni.
Kune vamwe vatogara pi vari kuti imi vechidiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF. Munoti kudini mashoko iwaya?
Hakuna zvakadaro. MuZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko, handizvioni. Uye pese pakaitika kana anga ari madambudziko anoitwa namayuti, kana uchifudza mayuti uri kufudza zvomunhu ane dzoro remombe kuchinaya.
Nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazonge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF?
Iyo yava kuda vaSimon Kayamoyo, ndiwo mutauri weZANU-PF. Enda ndichirini mutungamiri weHDK, ndaikupai pfungwa dzaveHDK munyaya iyoyo. Iko zvino zvaakuda comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti musangano musangano haisi yiti ligi cheteka, musangano haisi women's league kana derei, tiri collective.
Mumiriri weGutu South muparamende uye vari mukokeri weZANU-PF mudare iri vapupurai togarepi vachitaura vari parunhare vari kwaGutu kumasvingo. Tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa navatogarepi uye zviri kuitika muZANU-PF.
Tiri kuitira nekukatyamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muZANU-PF. Tinoona kuti izvo akaske kutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption. Tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mumazita makuru akaita sana Albert Mpofu, norangarira kuti vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro. Asi isu sekuona kwedu vamwe vanenge vachiona zviri kuitika munyika, hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo. Chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati achaita komiti yekuti kuongororwe kuti zviri kutaurwa nemayuti ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei. Asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobonzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo nekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo. Takatomboona mayuti achipupa furo kuti vamwe vakaita sana Albert Mpofu hatitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaite basa ravo. Asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera, yakangorova vana Albert Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese. Saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa. Asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve. Asi iye zvino vakabuda vachiti tirikazvimirira, hatisi kurepresenta mayouth ebato. Asi takati tatyamadza ndechekuti vabvako kuti takazvimirira, vabvapo kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana Tsagwirere Sakunda, vakaita sana veGMB vana Tafadzwa Musarara nana veGreen Fuel. Takaona kuti ZANU-PF haina kuzvitambira zvakanaka.
Iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei?
Nyaya yehuori yanga yanguri yateteshera muZimbabwe kwemakore nemakore, kana Thomas Mapfumo akatobvemba corruption tichiri kuchikoro chaiko. Asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-varwa nebato riri kutonga guru reZANU-PF. Kana vana edikatekere chaiyo makore ekuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muZANU-PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri korapsa.
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kuKwekwe. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nemvura munyika yose. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti varimi vanofanira kuchishandisa zvakasimba nzira dzekurima vachidiridzira kuitira kuti nyika ibude mudambudziko rekuramba ichishaya chikafu gore negore. Nyanzvi idzi dzinotiwo varimi vanofanirwa kudzidziswa kukohwa mvura inonaya vachichengeta madhamu kuitira kuzoidiridzisa zvirimwa zvavo munguva yemvura inenge isiri kunaya. Makare kare pasi pasati parohwa nenyundo, varimi vakawanda vairima nemvura yemudenga iyo yaitanga kunaya muna gumi guru, zvekuti paizosvika zoro rekisimusi muna zvita, vakawanda vanenge vatotanga kudya zvimwe zvirimwa zvemuminda yavo. Asi zvose izvi zvinonzi ave matakadya kare kune vakawanda, kuchitiwo dzinenge dziri ngano kune vaya vakazoberekwa mamiriro ekunze ashanduka mvura isanaya sezvayaita makare kare. Makore ano mvura yave kunyanya kutanga kunaya muna zvita, zvekuti varimi vakawanda ndipo pavanotanga kurima nekuisa mbeu muvhu. Nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vari mutauriri weMet Department vaTeach Zinyemba vanoti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini, izvo zvava kukanganisawo gadziriro yevarimi.
Mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini kana kuti unopera riini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano.
Izvi zvinotsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union uye vari murimi ane mukurumbira kumacheke amai mai vePGT, avanoti aya ndiwo ave mamwe matambudziko ari kusangana nevarimi makore ano nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tina machallenges akati wandei. Tingati pakatanga sizeni mvura yakanonoka kunanya, takazowana mvura iri substantial muna December. Vanhu ndobva vakatanga kudyara zvirimwa zvakaita sechibagi nanafoja nezvimwewo, asi vazhinji vakangogumira mukurima. Imwe minda yakangorimwa haina kudyarwa.
Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani inonzi Green Farms vaJosh Zinzombe vanoti varimi havafaniri kuramba vachimirira mvura yemudenga chete, asi kuti vasimbise nzira yekurima vachidiridzira.
Nhau yekurima chinhu chakakosha chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda padzinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda, ndava mvura inenge ichingoenda padzinde. And also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda.
VaZinzombe vanoti varimi havafanirwe kuve nemazidhamu kuti vakwanise kurima vachidiridzira, asi kuti vanokwanisa kungochera makomba akati kurei wovaridza plastic nhema yakakora vototanga kukohwa mvura yemudenga inenge icherera kuti ipinde mumadhamu aya.
Pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza tisavatengi. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba, vakaita matengi nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, panenge pachinaya mvura paya voisa mumagadhen vhero dzatinawo matengi so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi ingakona kushandisa vanenge vanongwari mumareserva vaivaya, kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters, wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeye inenge ina above 200 microns, kureva kuti kukora kwacho, woisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo, asi anowachovha nguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotiwo nemamiriro aiita kunze nyaya yekuramba vanhu vachirima nemvura yemudenga inofanirwa kusiyiwa, vanhu vokurudzirwa kurima vachidiridzira.
Pane pachida kuti tinge tichigadzirisa panonzi pachirungu aya maenablers eagricultural sector chekuti anotisisa inyaya yeland tenure kuitira kuti even maprivate sector ikwanisa kunge ichisapotawo mafarmers edu. Chechipiri, toda nyaya yeirrigation yakakosha iyoyo kuitira kuti tisarambe tichingoafektwa nedrought. Nyaya yekuti tinoramba tichirelya nemvura yemudenga kurima haisi sustainable, especially mumwaka wata weclimate change.
Zimbabwe inonzi ine madhamu akawanda kwazvo, asi mazhinji acho anonzi haasi kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kufa kwemidhuri, izvo zvinonzi zviri kuita kuti varimi vatadze kuita mabhindauko ekudiridzira sezviri kutaurwa naamai Jiti.
Madhemu tinawo kufunda akatiwandei zvikuru, but mazhinji acho infrastructure yave dilapidated haichakwanisi kusimudza irrigation. Water harvesting inodikanwa. Tinodawo kuti tidyare miti yakawanda kuitira kuti machallenges eweather atiri kuona ari kuitika asanyanya kuti affect because tiri kunyanya kutema imiti inopichiswa forja.
Studio 7 yakundikana kuwana uwandu hwemadhamu ari munyika yose kubva kuZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa, sezvo patafonako tisina kukwanisa kupiwa chaiye anokwanisa kutibatsira nenyaya iyi. Asi nyanzvi dzekurima pamwe nedzeupfumi dzinowirirana kuti kusvika varimi vasiyana netsika yekumirira mvura yemudenga kuti varime zvinogutsa nyika, dambudziko rekushayikwa kwechikafu richaramba richibata nyika zvekuti zvichaita kuti vakawanda varambe vachirarama nerubatsiro rwechikafu pane kunge vachizvirimira voga zvekudya zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yaita musangano wayo nhasi mudunhu reManicaland, musangano uchiitirwa muguta rekwaMutare. Tabata murongi wemusangana muMDC yavachamisa vaAmos Chibaya. Vachibaya, mungatudzo kuti musangano yenyu yafamba sei?
Musangano wedu wekuManicaland wafamba zvakanaka chose. Apo president vanhu vakavhoterwa nevanhu veZimbabwe kurapera muna 2018 vanga vachipa gwara rekuti musangano wedu MDC ndezvipi zvauchange uchiita mugore ra2020. Saka handiini musangano wedu vakavaone zvakanaka chose. Kwauya zvuri nezvuri zvevanhu vabva kumadistricts 22 pamwe chete neutungamiri hwese hwemusangano weMDC.
Tiri kunzwa kuti izvo paburitswawo zvinyunyuto kubva kuvatsigiri venyu zvikuru pamasarudzirwo anoitwa nhengo dzinenge chimirira bato mungave mukanzuru kana kuti muparamende. Nyaya iyi yafambiswa sei?
Tahwerekehwa tataurwa napurezidendi vevanhu vakavhoterwa gore rapera nevanhu veZimbabwe ndechekuti icho musangano wedu weMDC musangano wakasiyana nebato rine huori, musangano wakasiyana nebato reZANU-PF. Naizvozvo mumusangano medu hatitarisiri nyaya dzehuori, hatitarisiri nyaya dzekuti vanhu vanga vachitadza kumirira vanhu. Saka ipapo ikurudziro yavanga vachiita semutungamiriri wenyika, semutungamiriri webato, zvisingarevi kuti pane vanhu vane huori mubati medu, aiwa kwete. Asi vakatikurudzira kuti vakasarudzwa nevanhu makanzera maMP vawanike vachimirira izvo vakasarudzirwa nevanhu veZimbabwe. Takananga nemakanzera nemakanzura zvekutaura kwamaita vanga vachikurudzira kuti basa remakanzura ibasa reyatinoti set delivery, ibasa rekuti nzvimbo igare yakanaka, nzara yakachena, vanhu vachiwana mvura yakanaka, marara achitakurwa. Musangano wedu weMDC hatina chikamu chakananga nenyaya dzecorruption, chakananga nenyaya dzeuori. Saka yanga ari kurudziro yandaitwa nomukuru wemusangano kumakanzura ediri nzvimbo yekwaMutare.
Aiwa, tinotenda vachibaya, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tatenda nekutsanangura zvanga zvichiitika kwaMutare kwamanga muri kumusangano uku.
Thank you very much.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki Fadzi Wande, uyo anevaiye chizvarwa cheZimbabwe anogara kuAustralia. Muzvare Wande vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata vari ikoko kuAustralia ekubatsira madzimai nevanasikana vechidiki. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu muzvare Fadzi Wande.
Makadi hama nevatereri.
Muzvare Wande, pari zvino sechizvarwa cheZimbabwe muri kugara kupi uyezve mabasa api amuri kubata muri kunyika iyoyo?
Pane iye zvino ndinogara kuPerth, Australia. Ndakaenda ku 2006 Saka ndino volunteer nema organizations akawanda ndichibatsira vakadzi ne vanhu vanenge vasati vawana mabasa kuti vawane mabasa.
Zvakakosha sei iwe sechizvarwa cheZimbabwe kuti uwanikwe uchibata mamwe mabasa aurikuita asingawanikwe iwo achikupa muhuro?
Ndakawana fanika zvakandibatsira kwazvo nekuti pandakatanga kuenda ndandisati ndawana mabasa andaifarira. Saka ndakatanga ndichiita zvekuvolunteer. Pakuita izvozvo ndakabva ndabatsirwa nevamwe vanhu kuti ndiwane mabasa. Saka ndinoti kune vanhu vese vanenge vaenda ku diaspora kuti kapasina mabasa muri kuwana, mukatanga muchiita zvekuvolunteer munokwanisa kuzowana nzira yekuti muwane mabasa amunoita.
Pari zvino pane basa here rawakazowana uyezve riri kufamba sei?
Pandakatanga kuita kuvolunteer ne imwe organization inonzi United Nations Association, ndakatanga ndichiita zvekubatsira pama committee tichiita ma events fanka maxen zvekubatsira kana kutsvaga mari yekubatsira vakadzi. Saka kubva pandakaita izvozvo ndakabva ndapuwa opportunity yekuti ndiuye kuno uku United Nations ndichi representa futi Australia. Saka zvinhu zvakadaro zvakazondibatsira kuwana mabasa ndinoita. Saka iye zvino ndinoshandira hurumende yekuAustralia ndichibatsira kuti mumabasa atiri vanokwanisa kupa vanhu maopportunities ekuti vashande imomo. Fanika vanhu vakaita sesu tinobva kune dzimwe nyika kana kuti vakadzi kana kuti vanhu vasingakwanisi kushanda kavane madisabilities kana zvinhu zvinovanetsa. Saka ndizvandinoita iye zvino.
Ungatsanangurire kuti zviri nyore here kugara kudiaspora? Tinoona uri muno muAmerica. Pane musiyano here waunoona pakati peupenyu hwekuAustralia nemuno muAmerica?
Inini ndikafunga makurira andakaita nehunhu hwandakakura ndinahwo, fanika tikaenda kune dzimwe nyika, kuramba tine hunhu hwedu hwatakabva nahwo zvinotibatsira. Saka kwandiri iye zvino vanhu vanobva vaona maZimbabweans vanotaura kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vanoshanda nesimba, vanhu vanoita zvakanaka. Saka pandinouya kunzvimbo yakadai pane zvinhu zvandinoona zvinenge zvakafanana, fanika kubatsira kwavanoita vamwe vanhu zvinhu zvakadaro zvinenge zvakafanana. Asi mune nzvimbo dzekudiaspora vanhu vakaita sesu vane ganda rakaita sesu tinokwanisa kubatiwa zvisina kunaka mune zvimwe zvatinoita. Asi izvozvo ndinoona kuti zvakafanana. Asi maZimbabweans vazhinji vandinoziva nekushanda kwavanoita zvinhu zvinovafambira. Saka ndoona fanika zvinhu zvakatakadzidziswa nazvo zvinotibatsira chero tiri munomu kana kuAustralia kwandiri.
Pane vamwe vangabvunza kuti saka fadzi wande ndiani chaizvo?
Kandikabvunzwa zvinhu zvandinokosha nekuti ndikafunga mhuri yandakabva nayo, machengetero andakaita, ndinogara ndichitaura kuti inini ndiri munhu wekuZimbabwe and ndinofarira kwandinobva. Ndakazvarwa mumasvingo, mhuri yangu ichiriko, vamwe variko. Saka zvinhu zvandinondikosha nekuti ndofunga mukukura mese kausingazivi kwaunobva nemhuri kwaunobva zvinokunetsa. Saka kwandiri ndinoona kuti vanhu vakandichengeta, vana tete, vana baba vangu, chero vana sekuru nambuya, vanhu vakatobatsira kuti ndive munhu wandiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare fadzi wande kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Atatenda mosara zvakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nekanzuro yeguta reHarare ekuchenesa guta. Izvo zvaita kuti kanzuro inge ichiputsa zvivakwa zvakasiyana-siyana zvavari kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo.
kuti tinzwisise nezvedanho rekanzuru iri, tabata mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChideme.
Wangu.
VaChideme, tiri kuona munzvimbo dzakasiyana siyana vashandi vekanzuru vari kuputsa zvivakwa zvakasiyana siyanawo. Mungatiudza pamusoro peurongwa hwekanzuru?
Uyu urongwa hwagara huripo hwekuti zvinhu zvakavakwa zvisiri pamutemo zvinge zvichibviswa. Tiri kubvisa zvinhu zvisiri pamutemo zvinova zviri izvo zviri mugwara rekanzuru.
Tiri kuonawo nzvimbo dzimwe dzamuri kuputsa, iyi nzvimbo dzinenge dzichitori zvivakwa zvichiripo zvakaita marata, mapuranga nezvimwe zvakadaro. Varidzi muri kuvapa here mukana wekuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo?
Varidzi tinogara takavaudza kuti vabvise zvinhu zvavo tisati tauya kuzoputsa. Saka patinenge taputsa paya, tinotarisa kuti varidzi vave vatore zvinhu zvavo, because midziyo iyo ndeyavo, vaende vanoisenzesa kwavada kuisenzesa kunenge kwakanaka.
Inzvimbo dzipi dzamuri kunangana nadzo
murongo? Dzakawanda Harare yose, Harare mose mune chinhu chisina pamutemo chichabviswa.
Tiri kuona kuti svondo rino makaputsa nzvimbo dzinosanganisira kwaZindoga. PaZindoga iyi nzvimbo yanga yatovakwa zvakanaka zvaitaridzika. Chii chazviita kuti kanzuri inge ichida kuputsa?
Zviri kuputswa zvakazviri pamutemo. Zviri pamutemo zviringosiyiwa zviripo.
Kanzuro yakazivisawo pamusoro pezvivakwa zviri munzvimbo dzinonzi mawetlands nedzimwewo nzvimbo dzinonzi dzichazenge dzichiregularizwa. Ndedzipi nzvimbo dzamazoti dzinge dzichisiyiwa zvivakwa zviriko?
Nzvimbo dzinoregularizwa tichazenge tichiudza vagari vari kugara ipapo kuti nzvimbo yenyu icharegularizwa. Hakuna nzvimbo inonzi inoregularizwa iri blanket. Kune nzvimbo munzvimbo tomboti tikati waterfalls, hatingamboti waterfalls yese. Tinenge tichireva nzvimbo shomashomo, nzvimbo dzirimo dzinoonekwa kunzi apa panga pachitenderwa kunge pange pachigarwa nyango pangu semuenzaniso.
Vanhu ivo vanga vasiri kubhadhara mutero here kukanzuru?
Munhu wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chisiri pamutemo. Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chisiri pamutemo.
Tichitarisawo chinangwa chegore rino munyaya dzekuchenesa guta, zvii zvamuri kutarisirawo kuita zvimwe?
Tiri kuita inonzi urban renewal yatiri kukurudzira vana muzvina bhizimusi nevagari kuti vavandudze nzvimbo dzavo dzemabhizimisi nenzvimbo dzavo dzavanogara.
Kanzuro yakazivisawo kuti ine urongwa hwekuvandudza migwagwa iri mukati meguta muCBD. Masvika papi neurongwa ihwo?
Urongwa uyu huri kuenderera mberi pane zvino, hapana hapo basa ratatanga kuitwa, asi basa iroro richaitwa gore rino.
Gore rapera maichema nenyaya yekuti vagari vanga vasingabhadhare mitero. Pane zvashanduko here gore rino?
Hapana chatichashanduka, vanhu havasi kubhadhara.
Ivo vaichemawo kuti kanzuro haisi kuvawanisa zvavanotarisira kunge vachiwana kana vabhadhara mitero zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwemakomba, mapotihole nezvimwe zvakadaro. Kanzuro yasvikawo papi kuti inge ichipawo vagari zvavanotarisira?
Kanzuro haikwanisi kuita mabasa anodiwa nevagari pasina mari. Panotanga paita mari kuti kanzuro inge ichikwanisa kupa maservices iwayo.
Ko, panyaya yemvura vaChideme, magadzirawo kusvika papi? Nokuti vagari vanga vachichema kuti mvura iri kubuda yakasviba mupombi dzemvura.
Dambudziko ratinaro ndere mishonga, hatikwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura kuburikidza nekunge pasina mari yekutenga mishonga.
Saka iyo mvura iri kuzosvika kuvagari yakasviba iyi?
Mvura yatiri kuchenesa iri kuenda kuvagari inoenda yakachena.
Asi ka tiri kuona vari kuburitsa mvura iri kubuda mupombi yakasviba vaChideme, panotyirwa kuti vanogona kunge vachizobata zvirwere?
Hongu, tiri kutaura nyaya yekuti patinochenesa mvura, mvura ine zvinoisvibisa zvakazowanda hayo munziya mainenge ichienda kuvagari.
Aiwa, maita basa vaChideme, tinotenda.
Okay.
Manga makateerera kumutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umo tinokurukura zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Chirongwa chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muno muWashington DC.
Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende uye vari mukokeri veZANU PF mudare iri, vapupurai togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibru yebato ravo rekumbovabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki mupolitibru. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo kwaMutare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange mine isu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda.